zvakabuda muongororo iyi iyo yakaitwa nesangano reresearch and advocacy unit kana kuti RAU richishanda pamwe chete nesangano rewomen politicians incubator Zimbabwe kana kuti WOPIS zvaziviswa pamusangano waitwa nhasi muBulawayo. Chipangamazano chesangano reRAU Valoid Swarai vati ongororo iyi yakaitwa vachibvunzurudza vamwe vamiriri vechidzimai pamusoro pezvimhingampinyi zvavanosangana nazvo mubasa ravo rekuva vamiriri vevanhu. Vaswarai vati vamiriri ava vakati vanotadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvavanofanirwa kuita sevamiriri uye vanovhiringidzwa mubasa ravo nevamwewo vamiriri vakasarudzwa neimwe nzira avo vanoti havatambire sevamiriri vechikwadi. Amai Priscilla Misaira Humshonga, mumwe wevamiriri veproportional representation avo vange vari pamusangano uyu. Amai Misaira Humshonga vabvuma kuti vamiriri vechikadzi vakasarudzwa pasi pechirongwa ichi havazi kukwanisa kuita basa ravo nemazvo. Asi vati pane zvikonzero zvakawanda zviripo kusanganisira nyaya yekuti munhoroondo yenyika vanhukadzi vashoma vange vachipinda pazvinzvimbo zveutungamiri vachitiwo vanhukadzi vanofanirwa kuramba vachipiwa dzidziso panyaya yekuva vatungamiri mune zvematongerwo enyika.
Takakura tichinzwa kunzi mukadzi anotaurisa hazi mukadzi anodiwa, mukadzi anofanira kunge akanyorovera, mukadzi anofanira kunge achinzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei, usinganyanyi kumiramira panenge pane varume. Saka pane zvizhinji zvinofanira kuti zvishandiswe nazvo kumadzimai kuti zvivasimbise kuti vakwanise kumira munzvimbo dzakaita sepalamendi, nokuti haizi nzvimbo yavakagara vari. Hatinombobvira tiri madzimai kachibvunzirwa kugara pamadare, dare rakagara riri revarume. Saka iri idare ratakutanga kunodzidzira kuti tipinde. Saka ngatibatsiranei kuti toita sei kana tapinda mudare rachero.
Amai Misaira Humshonga vati vanotsigira kuti kusarudzwa kwevamwe vamiriri vechidzimai mudare reparamendi kushandiswa nzira yeproportional representation kurambe kuripo vachiti kuenzana kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi hakusati kwavepo munyika.
Tofunga kuti kota siti munofanira kunge iripo nokuti hatisati tagadzirisa zvatakatarga taisira. Takaisira kota system nokuti takati madzimai haana kuwanda muparlament. Takaisa kota system because takati toda kuti kana iripo tigadzirire kuti mamwe madzimai agozokwanisa kuti akwanise kupinda mupolitics, nokuti tiri kuzviona kuti vakakwikidzana nevarume nemamiriro azvakaita izvino haite hazvishandi.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vaudzira Studio 7 kuti vanotsigirawo nyaya iyi vachiti mapato akasiyana-siyana munyika anofanirwa kuve nechiga chekuve nenhengo dzechikadzi dzakaenzana nenhengo dzechirume pakukwikwidza kuvevamiriri veparamende kana makanzura.
Tinoda kuti madzimaiwo akawanda apinde muparlament, asi hazvitangiri kuparlament, kazvinotangira mapolitical parties. Tinofanirwa kuona kuti mastructures edu ese kubvira kustanding committee kuenda kunational executive, kumaprovinces, kumadistricts, kumawards, kumabranches, ese anofanirwa kuona kuti kune madzimai 50% nevarume 50%. Zvikadaro kana takuenda kunosarudza macandidates kuti tiri kuti pa 210 maconstituents papolitical parties anofanirwa kuti 105 ngavaite madzimai. Nekutoti hatisi mupolitics nekuti tuda power, tiri mupolitics nekuti tuda kuti upenyu hwevanhu huchinje.
Sachigaro weZimbabwe People First muBulawayo amai Esnat Bulayani vati vanobvumirana nenyaya yekuedza kusimudzira madzimai. Asi vati zvakakoshawo kuti madzimai atsigirane uye kuti vanenge vachida kupinda pazvigaro zveutungamiri vave vanhu vakashinga vakazvipira kwevatungamiri zvisinei nezvimhingampinyi zvavanosangana nazvo. Mumwe mudzimai wechidiki anga aripowo pamusangano uyu Muzvare Jacqueline Ndlovu vati zvakakosha kuti madzimai ari muutungamiri ashande nemadzimai echidiki vachivadzidzisa nezveutungamiri.
Chikumbiro chedu sevanhu vakadzi vachiri kukura ndechekuti vana mai vedu vagara vari munzvimbo zvekutonga ngavatipewo mukana wekuti nesuwo tipinde vagotiratidza nzira tichiitira remangwana redu, nekuti kuva mwanasikana hazvigumiri ipapo. Ndinozokura ndoita maiwo, ndeida kudiwa kuti neniwo ndipinde mune zvematongero enyika, asi kana ndisina kuwana dzidziso yakakwana handizozvigoni. Saka chikumbiro chedu chikuru ndechekuti vana mama vatipinzewo vatipewo mukana.
Mukuru mukuru weWOPIS amai Tandiwe Ngwenya vanoti vanhukadzi vakawanda ndivo vanochengeta mhuri uye ndivo vanosangana nematambudziko akawanda pakuita izvi, nekudaro zvakakosha kuti vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri. kusarudzwa kwevamiriri veparamende vechidzimai kuchishandiswa nzira yeproportional representation kwakatanga pasarudzo dzemuna 2013 uye kunotarisirwa kupera mugore ra 2023. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Itaurai Shava.